A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, April 3rd, 2015. And this is Live Talk. I'm Blessing Zulu.
And I'm Kip Stube.
And tonight on Live Talk, we are going to talk about Easter.
To join the discussion, phone us directly at this number, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com and www.voindebele.com.
Hi, I am Dion Siamawundu Harare, Harare. I like to say hi to my dad who is Siakob, my mom who is in Siakob, again my brother who is in Kariba, Nicholas Nyoni. And I like to say to them happy Easter holiday. May the Lord bless them in abundance. Bye bye.
Ngithi happy Easter kumuntu wonke olaleleyo kathesi kumama Zimbabwe amahle. Ngithi happy Easter uNkulunkulu usenzele umusa ngokusipha umntanakhe ukuthi sifele thina sonke eZimbabwe lemhlabeni jikelele. Ngifuna ukuvingelela imuli yami yakuthwala, umfazi wami engilayela lapha endlini, nabantwana bami uBrighton lo Nicholas engilabo lapha evuthi. Ngivingelela umama osekhaya eKareshe eMagunje. Ngivingelela bonke abalaleleyo kathe seZimbabwe jikelele. Ngiyabonga.
Andintona jurukuzero sabuyo. Ayisikisayitama zvakanaka ndamufuma kufenda enda kubata vada kuzoka kupemberera vamwe Easter. Ah, kura kupemberera. Ali mo murusa Zimbabwe murusi wechikoto kumasvingo. Vaone mama yangu. Ndini usona nisiva ikoko. Sikava mama diaspora izi. Ya. Tembe zvakanaka Easter. Musira mufambe zvakanaka. Pore pore. Nosi vari kuZimbabwe. Mufambe zvakanaka murodi. Kumasaida ndiwe mangwe njozi.
I am going to go to Zimbabwe. Isi kuno tiri kutina mazuri tiri nani. Vakumana makadiyo zvenyu vana dzonga kandimiri muAmerica umu. Mamunenge muchirya zvenyu zvinotapira isu tichitamba nhambo kudai. Ini ndinodawo kuti hama dzangu dzese dzokwamatenga maidya sepasika iyi. Isi kuno tenge zvakanaka nevazukuru vangu vese vandinodzidzisa vokwamatenga kuti vaidyawo sepasika iyi. Isi kuno tiri vatano zvedu. Mburi yese kwachikerema ndinokwazisaiwo ndichiti pasika iyi mafamba nayo sei. Isi kuno tinei tiri nani zvedu. Ini wenyu ngiri pano zvemadenga.
Ngingumfundisi uMthombeni ngilapha eDallas eTexas. Ngikhangele khathesi ngesikhathi se-Easter ukufa lokuhlupheka kukaJesu ukuthi khona abantu bathole ithemba. Ithemba lokuthi uJesu wafa wavuka njalo ikakhulu labo abahluphekayo ukuthi khona bazathola uncedo olukhulu oluvelela kule kuJesu. Ngikhangelela ukuthi abantu bazaqhubeka baphumelele ikakhulu laba abazama ama projects.
Once again, thanks for joining us, and this is Studio 7 Live Talk, and tonight on Live Talk we are talking about Easter.
Easter Sunday is on April 5th, 2015. The Orthodox Church observes the holiday on April 12th. 2015. Easter, also known as Resurrection Sunday, celebrates the resurrection of Jesus Christ. Christians believe that Jesus was crucified on Good Friday and rose from the dead after 3 days on Easter Sunday. Easter Sunday marks the end of Lent, a 40-day period of fasting, prayer and atonement, and is followed by a 50-day period called Eastertide, which ends with Pentecost Sunday.
The celebration of the resurrection of Jesus is observed as an Easter Vigil, also known as Paschal Vigil, in Roman Catholic, Eastern Orthodox, Lutheran, and some Anglican churches, and sunrise service in many Protestant churches. Borrowing from the Jewish tradition, a liturgical day begins at sunset, and thus the Easter Vigil begins between sunset on Holy Saturday and sunrise on Easter Sunday.
Now you can join us right now by sending your message, or you can also actually call us on this number, 001-202-465-0318. That one is a WhatsApp number. Send a message right now, 1-202-465-0318. If you wish to join the show, you can actually call us right now. Here is the phone number, 001-202-619-2077. Yeah, that number again, 001-202-619-2077. You call us once, we are going to call you back.
Mm-hmm. Of course, we want to hear what you are doing over this Easter holiday. Just give us a call and tell us what you'll be doing. Are you going to church? Are you spending the day with your family? Will you be traveling? That's what we want to hear. So this is an open mic. You just call us and then we can talk about your Easter plans. Already, Gibbs, I think we have two callers. Vatereri, varipo, vatereri, makasununguka kuti munge muchitifonera tichitaura zvamuri kuita pa Easter. Kana muri kuenda kuchechi, tirakunzwa kuti muri kuenda kuchechi kupi. Kana makangogara pamba nemhuri, munotiudza kuti muri pamba nemhuri. Kana muchinge muchishanda sesuso. Isitosenza aka 24/7 unge fridge kana kuti unge watch atimire toramba tichirova basa tidakudzwa kuti muri kubasa munenge muchiitei makasununguka hamadiwa kuti munge muchitifondera Gibbs
yeah egoli but ichop ichop spali ngase chop inso kubera service too much because kwezwa wakatesa so kulalapo abangasebenziyo siti sitifonele kona manje sixoxeni phela zulu kandaba sizokuti lenzani ngelanga lepasika inombolo nansi afuna ukukhuluma kunenge yini lamthe likhulumayo 1-202-619-2077. Lifone kanye, selifone la kuona ngapo. Ye, ekuwa niko la manje, silabanta babili. Nkali sefoitu.
Rega, chitange na mkoma Israel. Ndoba ni sikaracho chairi chairi di fangiri. Mkoma Israel, magadi? Magadi? Aiwa, isu tirinani, jemuto wa kumuwaka oma kumuemunyoro. Murukupi mkoma Israel?
Ilindri musa kutunga kutunga hotel.
Okay, phone yenyu ndo inenge iri kumboti netsei imboti fambe mbichana asi muchitudza kuti makaronga chipa holiday Easter. Mkoma Israel?
Yeah.
Ah, regaiti kufonere back phone yenyu inenge iri kuti netsei Gibbs.
Yes, si kata kolpana nomnumzana Israel sibe sesiyake. Kumnumzana uzibusiso kunjani baba?
Yeah, ngiyaphila mfowethu Gibbs.
Yeah, so telefoni mbijana ukuthi sikuzwe mnandi kakhulu. Yeah, so ungapi kona manje?
Hayi khona manje, hayi mina ngisemsebenzini kodwa ke ngithisela kakhulu abafowethu abahambile abaye ekhaya. Abo lenoni uhambile nje usendleleni uya ekhaya. Uya kubirthday kagogo ngithi uNkulunkulu amkhokelele indlela azayofika bese ngithi bonke nje abasekhaya mina sakhele endaweni yaselipane esilwane bonke nje abangizwa abakhona phana ngithi happy Easter bayidle kahle abaye enkonzweni bayezinkonzweni bayethandaza uNkulunkulu ngoba yili suku likaJesu asifika ngalo okufanele ukuthi ngaso sonke isihlathi sihlale silukhumbule bese ngithi laba seJohannesburg abalapha uNkulunkulu asikhokelele ngoba eyilelizwe ngelinye izwe nalo esiphila kulo kodwa ke siphila ngawo umusa kaNkulunkulu. Hayi, dlani khona lapho ku Studio 7 Yeah, Happy Easter.
Siyabonga baba lawe njalo.
Ngizayo muhle, siyajabulela. Noma nje ngezinye izinsuku sehlule ukungena kodwa ke nathi khona lokhu kuyasakha ngoba masingangena ngabakhona abantu sibalalelayo abalamazwi asifundisayo, asikhulisayo, asiduduzayo mangabe kuukuthi siphatheke kabe enhlizweni zethu.
Yeah, so ke wena uzabusenzani kusasa kumbe ngesonto?
Hayi ngobushilo nje duke wathi ijob ijob sibale ngiphakathi nje khona lapha nje ngisemsebenzini
ijob ijob
ijob ijob sibale then ngesonto ke nakhona ngizobe ngisemsebenzini hayi vele ngeke ngisithole isikhathi kodwa ke nami ngizobe ngithandaza ngisendlini ngikhumbula lolu suku.
Ubone ke sibongele kakhulu ke mnumzana Sibusiso khona ngapho-ke uthe use-Johannesburg.
Ya, use-Johannesburg iduze nase-John Foster i-Johannesburg Central i-police station la engihlala khona.
Oh yebo.
Ngakhele esilwane elibhar.
Ubone ke so wena manje khona ngapho ulingonga ulipolisa?
Ngilifoyisa gifu.
Oh, hayi chopi chopo, sebenza mfowethu. Awubone ke.
Hayi chopi chopo, swala. Hayi kulungile, ngiyabonga la.
Ngazibukela kakhulu baba, ungadinela kusasa eh?
Okay, dube.
All right, baba. So, Mr. Sibusiso is saying, you know, Happy Easter to Studio 7, Happy Easter to relatives.
Siyabonga.
Yeah, so, but it's working, you know. Mm-hmm. Oh. He has to be working throughout, like us, you know.
Acha fira pa basa se foshore kanzuru se
so. He really said, it's your job.
Regati zogere kuna mkuma Israel. Ndofuka balengi watraga kaya chikomu. Karipa duze ni marai nao. Mkuma Israel, magadi. Nare yenyu nenge rida kuita jerasiri asi tiudzei mukoma Israel zvakamira sei paista?
Paista pakauma munhu wamwe pakauma munhu wache ndiri pasouth africa pablueden apa pakauma zvamira mushi.
Sei muri kuti zvinhu hazvina kumira mushi?
Zvinhu hazvina kumira mushi nyaya yedzimari idzi plus magariro acho muno musouth africa muno muba kuda kuita mazino kunesa hachatisa apa kuti dzokere kumusha zvinhu hazvina kumari mushi ekuti zvakamunongoitawo semagira vangotiwa kumusha muchiende kwamuri ikokoko kwamuri kudya nii zvenyu zvazvonaka uko ndozvatongoikuno zvakaoma zvinamira mushi zvenyu zvangu rakumira nditori pabasa asi hazvina hazvina kumira mushi.
Hapana kunodyiwa zvinonaka mukoma Israeri kwese angori mazino hanzi kusina mai hakuendwi
asi hangu handoenda kukwazisa vose vagona kusangana panzvimbo dzeista kuti vana matemari nekumushumira nokuti mwarave navo mwara vakomere nevari mudzira kusvika panzvimbo idzodzo navose ari mabasa seniwo imini nemi tiri pamabasa kudai nekuti mwari yaotikomboio mwari atishirise uye takutibatsirawo munyika yekodi yezimbabwe kuti zvinhu zvinake tidzokere kudzimba dzedu kunyemisha yedu tiona tiona hamarisha mwari ichemberedza kwegora sevakaroishaire muno south africa tiozvionavo.
Aiwa tinotenda zvikuru mukoma Israel nekupinda muchirongwa chedu.
Ndinotenda kwazvo kugara kuti tibatawo pano ipapapo tine zvakawanda zvandatiiotaao kuti zvipinde pasiro kwatitimbodiscasi.
Aiwa chirongwa ndechenyu mukoma Israel, kana mangofona kudai sio munei matotipasa manyemwe tinokufonerai.
Handiti tatenda chose munhu wamwari.
Aiwa tinotenda zvikuru. Regai tiende kuna mukoma Willard. Makadi mukoma Willard? Mukoma Willard?
Hello.
Makadi henyu?
Tinani nemaga yakunda here.
Aiwa tiripo taurisai mukoma Willard, zviri kufamba sei?
Vanhu vari kungofara zvavo holiday isai, but vamwe vakadzanyikana nyaya dzemari dzatoana mukoma Israeri.
Imi muri kupi mukoma Willard?
Inini ndiri kuHarare.
Muri kuHarare, bamba zonke. Kuri sei kuHarare nhasi?
Muharare muri kunakidza zvavo, mamupingopisa muchiita makuti zvingodaro so.
Hakusi kunaya zvako?
Hamvura inenge yane 3 or 4 days kumashure kuya hambonaya zvayo.
Nekuti mazuva apera yanga yanaya Noah chaiyoka.
Juru chairo chairo.
Ngatitaurei nezveeaster tinzwe mukoma Willard zvakamira sei?
Paista apa vanhu vari kufara, vandaona vanhu vazhinji vari kuenda kumachechis, vamwe vachienda kumisha, vamwe vachingodaro daro so, vamwe ane mari dzavo vari kufara, but kunesu takadzanyiwako titori padheni kaimuto.
Muri padheni? Haiwa, hapana chakaipa mukoma Israeri, kana pamba ipapo munogona kuita zvidiki diki zvekuti mungofarawo sewo nemhuri.
Ndezvimo zvekuzotiwa wozoshayiwa kuzofara nayo zvinhu zvebhoza, nyika yacho hangori masorisori.
Zvinhu hazvina kumira mushe?
Hazvinogadzikana.
Saka imuri kuronga sei? Hamuna kuenda kuchechi here mukoma Israeri kana kuti zviri kufamba sei?
Hai, mina ndakaenda kuchechi hangu ndakagara pahamba chai.
Okay.
Ungoona vamwe vachingofara vachingodaro-daro vachingofamba zvakadaro.
Pane vamuri da kumhoresa here?
Ndinongokwazva vese vanondiziya.
Vese vanoziva mukoma Willard Barara. Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Willard nekutsigira chirongwa chedu tichiti muve nezororo renyu reEaster rakanaka.
Maita basa henyu.
Aiwa, tinotenda zvikuru.
Gibbs,
it appears it's the same story. People are saying, you know, things are a bit tough. And
very tough indeed.
At least those who we have talked to, they have not gone anywhere because usually people travel. You know, they go back to Zimbabwe if they're in South Africa, or at least they meet as friends and then they party. But, I mean,
it's really
the mood is a bit subdued.
I still remember during Easter we used to, you know, eat a lot of goodies and would eat some Easter eggs. By the way, did you eat any when you were growing up?
Of course, you know. I mean, then Zimbabwe was still okay. Well, Easter was still Easter. You know, growing up, I mean, it was not that bad. But now I think it's sad.
Yeah. So I think what we can do is to play music for Zimbabweans to soothe their souls.
Yeah.
You know, yes.
Those of you who are just joining us, good evening, and this is Studio 7 Live Talk. And tonight on Live Talk, we are talking about Easter. It's an open mic. Just call us and tell us what you'll be doing this Easter holiday.
Ewambe Zuluganda Bangali sana kusithuma kona manje ke sicela ukuthi lisifonele sixoxene ngokuthi kambe ikhefu lepasika liyenzani. Siyakwazi ke namhlanje ukuthi kade kuyi-Good Friday. Njengoba i-Good Friday inje, fona nini phela sixoxene Zuluganda. Kuzakuthi ke kusasa siyakwazi ukuthi abanye benu labo likhona ngapho ke ngemakhaya sezokunye okuthiyeneyo. Kuzobuya ke ngesonto, siyakwazi ukuthi isonto enkulu kakhulu. Nasi inombolo lifone kanye 001 202 619 2077. Lifone Zuluganda basixoxele. Kunjalo bo
onguka hama dzadiwa makasununguka kuti munge muchifona tichitaura nezvezororo reEaster. Pane vanyura here paFacebook apa.
Yes, on Facebook we've got several messages, and one of the messages is from Joe Stole, who writes, "We're having a big church service at FNB Stadium that is in South Africa." Then there's another message from Zakile, who writes, "Mina, I'm at home with my family." And then we've got Ncube Ntunga, who says, "I'm at work. Contact me as soon as possible today. I want to join the show." Hopefully they're going to contact him, right?
Exactly, yeah.
Then we've got Best P. Piri, who says, "I'm at work as well. Call me right now. I want to join the show." Then I've got Brenda Muchuru, who writes, there's no money to go home. You know, can you please call me so that I can talk to you? Yes, let's try to call this.
Indeed. Please feel free to join us. And you can greet your relatives, your friends, and you can also tell us what you are doing this Easter holiday. Maybe a bit of music.
Yes, a bit of music, so that people can enjoy, you know?
Indeed.
Kune mumwe mm-hmm. mutereri tichiti tikarova romance tomboenda kune vatereri tine mutereri ari parunhare ndimukoma leverage ndizvo here
aiwa ndimukoma ndiprivilege razvo
oh privilege
yes
makadii mukoma privilege
ndipo makadii makadii
isu tiri nani mukoma privilege muri kupi imimi
kuchitunguiza kuhara
kuchitunguiza chitunguiza musha wakanaka Aiwa, tinozova kuti dambudziko remvura rinenge riripo pachitungwiza apa rinenge ragara riripo rinenge radzikamidzi. Asi zvakamira sei paEaster mukoma privilege? Saka nyama inogona kubiwa ukaita Brian Murima. Aiwa, mukaita opashuma ipapa makwalisa zvinenge zviri nani.
Ndozama mukoma zvenyu muri kumafura mhepo.
Ndizvozvo kwese zvinenge zvakangooma mukoma privilege.
Ipapa musikunye baba, tikuno kuzvanyanya mukoma, hatimbodi kunyepera.
Handitika. Aiwa, zvinonaka chete.
Amen, pamwe zvinonaka nekuti kwaona wakatenga tivi, wakatenga firiji neye. Nema zvema gedi zvichari takukwasa kugara mukana matizi akugara mapepe nemafiriji zvati hazvichachei
ya zvinenge zvisina kubira zvakanaka aiwa hanzi hatingarase mbereko nekufirwa
ya
aiwa tinotenda zvikuru mukoma privilege nekupinda muchirongwa chedu tichiti muve nezororo reEaster rakanaka
ndototenda kuti dai mwari akuitira nyasha maramba muchitibatanidza pamhepo nevamwe vedu vari matii mana tichinzwanana kuti nyika zvakamira sei
aiwa chirongwa ndechenyu mukoma privilege tinotenda zvikuru
tatenda hangu mukoma wangu mwari akuitira nyasha nezororo redu
aiwa nemiwo tatenda zvikuru
Yeah, so when power goes off,
yeah,
people don't pray anymore.
And you are praying.
Yeah.
He's saying, you know, if you're not careful,
mm-hmm.
your meat will be stolen from the braai station. So if there's a power outage, you have to suspend the braai, otherwise yeah. your meat will disappear.
Or somebody can replace another person's meat. Oh, man.
Yeah.
Yes, this is okay. We're going to talk to you next time. Slobo, what are you doing?
Oh, I'm
going to talk to
you.
I'm going to talk to you. Oh, yeah, but pain.
Yeah.
I go to Baba, wanting a passer.
I pass a see, there could be a fact that the FNP said I'm going to voice him.
But
we are cool to me, uncle and cold.
Oh, yeah, if vessel all Kumbula, I got a good lip.
I'm going to go to the house. I mean, I'm part of the thing. I see Angelis, the Wooting Gate. It's the same thing as the Tenkon Zenim of Aukona Man, the Wooting, or one to
Wooting,
I said,
all right, Bob. So he's Mr. Slobo, you know. Slobo means relative. Yeah? So he says he was at the FNP Stadium where they were actually there to celebrate and mark, you know, Good Friday.
Oh, that's
so good. He says they were actually reading the Book of Luke.
Yeah.
Do you know it?
Yeah.
Yeah, sort of, right?
No, I know it. Matthew, Mark, Luke, John.
First or Old Testament?
That's the New Testament. There's nothing called First AD. It's Old Testament
And New Testament. Testament.
Yes.
Yeah, I think I know it now, right?
You seriously need to go back to church. Of course, maybe a bit of music a few seconds before we go to our next call. Koma Temba, Rambai Muri Parunare, na Vamujuru, Rambai Makabata, Ticha Zoka Kwamuri, Va Tereri, Va Ripa Radio. As usual, we are streaming live. So go to www.voazimbabwe.com and press on Live Talk. This is Blessing Zulu.
And I'm Gibbs Dube saying, stay tuned to Zimbabwe.